This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 Manera nasi uri musi wesvondo ndira 25 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Natanda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato rezvematongerwo enyika reTransform Zimbabwe rinoti riri kupinda musarudzo dzeby elections dziri kutarisirwa kuitwa munyika.
Isu sebato reTransform Zimbabwe takagare pasi katoini nema by-elections haripo. Tikati ayo wazo, isu atizi pressure group. Tiri batu ule matongeri kwe nika. Rinofame kutiriti kana pakaite mikana ye kukukwiza musarujo, tikukwize.
Rimwe sangano revarimi Commercial Farmers Union, rinonzi rikuronga kumisa kutorwa kweminda yevachena vasara vachiri kurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudza zviri kuitika munyika. Panguva iyo mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa hurumende ari kuti haasi kuzopinda musarudzo dzichaitwa munyika kana zvinetswa zviripo zvisati zvagadziriswa, bato idzva rezvematongerwo enyika reTransform Zimbabwe rinoti rakatosunga kuti richakwikwidza musarudzo dzichaitwa. Mutungamiri webato iri vaJacob Ngarivhume vanoti chikonzero chakaita kuti vaumbe bato ravo ndechekuda kubvisa utongo weZANU PF, saka vakasapinda musarudzo havana imwe nzira yekubvisa nayo utongo uhu. Mapato eMDCT neMDC Renewal akatozivisa kare kuti haasi kuzopinda musarudzo kana zeki isina kutanga yaita kuti aone gwaro revavhoti uye zvimwe zvimingamupinyi zvisati zvagadziriswa. Sarudzo dzeby election dziri kutarisirwa kuitwa muna kurume kumatunhu eMount Darwin West kwaimirirwa nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru, pamwe nekuChirumhanzu Zimbabwe kwaimirirwa nevave mutevedzeri wemutungamiri wenyika wekutanga vaEmerson Mnangagwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navangari Vhume.
Isu sebato reTransform Zimbabwe takagare pasi tikatoini nemaby elections aripo. Tikati aiwazvo, isu hatizi pressure group. Tiri bato rematongerwo enyika. Rinofane kutiriti kana pakaite mikana yekukwikwidza musarudzo, tikwikwidze. Saka isu executive yedu yakaite meeting yechimbi chimbi, tikawirirana kuti aiwa, izvi zvemasarudzo izvi ndo zvetakavandire bato kuti timirire vanhu. Saka sarudzo ngatikwikwidze kuitire kuti tigadzirise nyika.
Saka muchakwikwidza muzvigaro zvipi? Nokuti tinoona kuti kune maby elections achaitwa kuMount Darwin pamwe nekuZimbabwe, kwoitawo mamwe emakanzura.
Tichakwikwidza kuMount Darwin West, tichakwikwidza kuChirumhanzu Zimbabwe, tichakwikwidzawo zvakare kune by election iri kuChipinge yekanzuru. Saka tichange tichikwikwidza kwese ikoko sebato.
Mamwe mapato ari kupikisana nehurumende yeZANU PF ari kuti haasi kuzopinda musarudzo dzemaby elections idzi nekuti pane zvaanoti zvinofanira kutanga zvagadziriswa kuti nhandare yekutambira inge iri yakaenzana. Imiwo bato renyu harisi kunyunyutawo here nezvimwe chete izvozvo?
Bato redu rinonyunyuta zvachose nekuda kwenhandaro nemamiriro ezvakaita. Asi ndinoda kuti muzive vakandemiri kuti isu sebato takafoma Party Transform Zimbabwe zvinhu zvakadai. Saka tineo zvetakaronga nekugadzira kuti tizive kuti alright zvino mamiriro akaita nhandare haisina kumire zvakanaka. Toita sei? Tikafome bato tichizive kuti nhandare haina kumire zvakanaka. Hongu tichange tichirwa kuti nhandare imire zvakanaka. Asi tinozivawo zvakare kuti tikanyatsa kukwidza nhandare yakadai. Nhandare iyi yanga yakamira yakadai kwenguva huru. Panguva yeGPA semuenzaniso. Taitarisire kuti ndopa pane mukana mukuru wekuti mapato anopikisa kana tingati opposition parties tigadzirise nyaya iyi. But ndopa kuti mapato acho akanga ari muGPA akagaremo akasataura nezvazvo akakanganwa. Kunyange tavanga vane rutsigiro rwesadhaki, kunyange vanga vane rutsigiro rwevanhu vese kuti no, ngatisatipe musarudzo kusvika zvinhu izvo zvagadzirisa. Hazvina kuindwa. Mapato akarivara akanwe tii naamugabe. Zvichinyora zuva nezuva kuti tiri kumwe tii naamugabe ende iri kunaka. Zvokuti zvinhu izvozvo zvikasiyiwa zvakadaro. Saka takutoona kuti ndope takarasikirwa nemukana mukuru wekuti tizvigadzirise. Zvisinei hatingabva tati ngatichisapinde mutarudzo kusvika zvagadziriswa. Nekuti vanga vatombori mugavhenmendi yeGPA vakasazvigadzirisa. Saka isu tinofanira kurwa zvinhu zvakadaro. Tosunungure nyika zvinhu zvakadaro. Tozogadzirise nhandare kuti iite zvakanaka.
Ava vanga vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Kambani yemukaka yeDairy Board Holdings Zimbabwe inonzi yakatenga matsiru chiuru kubva kunze kwenyika senzira yekuwedzera mukaka munyika. Mombe dzemukaka dzinonzi dzakadzikira zvakanyanya mukati memakore makumi maviri apfuura kuburikidza nekufa kwadzo nezvirwere zvakasiyana-siyana pamwe nechirongwa chekugarisa vanhu patsva icho chinonzi nevamwe chakakanganisa zvirongwa zvemukaka. Mukuseya nyaya iyi, tabata mutewedzeri wegurukota rezvekurima vachiona nezvezvipfuyo vapadhizhanda kuti tinzwe zvizhinji.
Chokwadi kuti hurumende inogara ichibvumira vanoda kunounza dzimwe mhando dzemombe dzemukaka kubva kunze. Kana dzimwe mombowo hurumende inozvibvumira izvozvo, ichizvikurudzira izvozvo kuitira kuti tishandure mamiriro akaita mombe dzedu munomu. Asi chinhu chinowanaiwa zvigara zviripo tinozvikurudzira izvozvo. Zvinoita kuti kurumidzowo kutanga kuwana mukaka watinoprodusa tega muno muZimbabwe kuitira kuti watinotenga kunze kwenyika uite mushonga.
Tinonzwawo kuti nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere chelambskin disease pari zvino. Chakakura zvakadii chirwere ichi, minista?
Aiwa, chirwere chelambskin disease it's not an outbreak of a disease like foot and mouth eye. Lambskin disease chirwere chinoita mapundu mombe chinowanzowanikwa kana mvura yawanda zvikuru. Ende zvinge zvikudzirwa kuti varimi ivo pachavo vachinge vachibaya mombe dzavo kudzivirira chirwere chochi mukana wega wega. Chinokungoti varimi pane dzimwe nguva nyombozvikanganwa izvozvo kozoona kwava kuti chirwere chichako. Asi chirwere chinogara chiriko kana mvura yachinge yata se yawanda zvikuru. And chimwe chezvirwere chinokurudzirwa kuti varimi vange vachichidzivirira kushuvira nokutarisa mombe dzavo panguva dzose dzese dzegore.
Varimi vanenge vaine mombe dzakadai dzikafa dzoga, vamwe tinonzwa kuti vanopedzisira vadya nyama idzodzi. Zvii zvingataurwa pamusoro pazvo?
Aiwa, sehurumende, hurumende haikurudzire vanhu kuti vadye chinhu chinenge chafa chega, ingave huku, ingave mombe, ingave nguruve, ingave hwai, ingave chii. Hurumende haikurudzire vanhu kuti vadye zvinhu zvinenge zvafa zvega panguva yoga yoga.
Ava vanga vari mumwe wevatevedzeri wegurukota rezvekurima vachiona nezvezvipfuyo vapadhizhanda vari parunare muHarare neStudio 7. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu vashora zvikuru danho rinonzi riri kuda kutorwa nerimwe sangano rinomirira varimi reCommercial Farmers Union kana kuti CFU rekuti riri kuda kuedza kumisa kuenderera mberi kwechirongwa chekupa vanhu minda. Sangano iri rakaudza bepanhau reDaily News kuti riri mushishi kuedza kuita misangano negurukota rezveminda vaDouglas Mombeshora kuti vaone kuti nyaya yekumiswa vaone kuti nyaya yekutorwa kwemapurazi evachena asara yamiswa. Mashoko aya anonzi akasimudzwa negurukota rinoona nezvedunhu remashonaland east vajoel bigi matiza, ava vanonzi vakazivisa kuti hurumende ichaenderera mberi nekutorera vachena vasara ava minda yavo. Hurumende svondo rapera yakapa madzishe edunhu remashonaland east minda. Studio 7 yakundikana kubata vecfu kuti tinzwe pavamire. Ngatinzwei hurukuro yataita navachirumhanzu.
Chakatanga isati iri CFU ka chakatanga mazimbabwe munyika mavo chiwa pachino munhu achotera izvo. In fact, the policy iripo iri straightforward, inoti iyo munhu aufaniri kuva nomunda wakakura, ngatigarisanei pamwe chete. Simple. But ivo manje vakada kuita naro havanongoindaka because nyika ina isati iri yavo at the end of the day.
Imiwo semurimi akagariswa patsva, munoona danho iri rakanangana nei tichitarisa kuti nyika iri kutariswa kuenda mberi nekurima?
Ndozvatotaura chiti varungu kana vakasachenjera mumaitiro avo vachifunga kuti ganda ravo riri superior ndopa vari kutorasika ipapo. Because at the end of the day tinongozoti isusu kana zvinge zvakadero umwe noumwe ngaabate vhuraki, vanhu vatema kubata vhuravo. Kuzi varungu vataridza kuti havasi kuda kugara pamwe chete nei navanhu. Iye zvino isusu varimi vechitema vakapiwa munda, upenyu hwedu hwachinja, but hwachinjiswa nevhu, hauna kuchinjiswa nokuti ndine nebha nomurungu kana kuti whatever the situation, but hwachinjiswa nepolisi yezanupf, hwachinjiswa nepolisi yapuresident Robert Mugabe, huri kuchinjiswa nemakokota aripo iye zvino ezanupf kuti zvinhu zvifambirire mberi, vanhu vabudirire.
Asika vachirumanzi, kune vamwe vari kuti ivo varimi vechichena vanga vachiri kurima ivava vanhu vari kubatsirawo mukusimudzirwa kuri kuitwa nyaya dzekurima idzi.
Izvi but kana iyo kuchinzi inini chirai navamwe vanhu vanogara pavhu irovo kana voramba, then it becomes a problem ka.
Vanongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezanupf vagadzira Chirumanzu vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namuzvare Glanis Changachirere vanotungamira ivo sangano reInstitute for Young Women Development. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 muzvare Changachirere.
Ndinotenda hangu Blessing.
Tiri kunzwa kuti ivo mazuva anaya muri kumbopinda mumamishawo mune munharaunda dzakasiyana-siyana mumashonaland central muchidzidzisa vanhu nezvebumbiro remitemo. Mungatudza kuti chirongwa chenyu chiri kufamba sei?
Tiri kupinda mumaruva matiri kukurukura nevanasikana nemadzimai echidiki maererano nebumbiro idzva ratinaro muno muZimbabwe rakatarwa mugore ra2013. Tiri kuona isusu kuti mukukurukura kwatiri kuita nyaya dzebumbiro idzi, madzimai echidiki nevanasikana havasati vanga vawana mukana wekuti vazive kana kuona zvavo bumbiro remitemo iri. Saka isu semusangano unoshanda nemadzimai echidiki takaona zvakakosha kuti tinge tichikurukura navo, but takatarisa makwaro andingati anotaura akanangana nezvinobata madzimai echidiki mukurarama kwavo zuva nezuva, kusanganisira zvinhu zvakaita saizvo zvekodzero dzeutano, kodzero dzekugara munharaunda dzakachena, kodzero dzokunge vaine mvura nguva dzose. Ndidzo zvimwe zvemagwaro atakatsara kuti tinge tichikurukura navo.
Pane zvamuri kutaura navo zvacho, mungati vanhu vari kunzwisisa here kuti bumbiro remutemo rakamira sei uye kodzero idzodzi dzamuri kutaura nezvadzo?
Ndingati inini kunzwisisa kuripo kukuru maererano nenyaya yebumbiro remutemo iri, nekuti mukutaura kwavo ivo zvinotaurwa nebumbiro remutemo maererano nekodzero dzemvura, dzeutano, nharaunda dzakachena, ndizvo zvezvimwe zvavari kuti vari kusangana nazvo.
Ndedzipi nzvimbo dzamuri kunyanyoshanyira?
Tiri kumaruwa emadziva, Mutumba, kushamva, kuguruve, kumazowe district nemubindura mumaruwa uyezve mune dzimwe nzvimbo dzakaita semapurazi.
Muri kushanda sei nevakuru venzvimbo idzodzi kuti mukwanise kunge muchiita hurukuro dzenyu zviri nyore?
Hutungamiri hwenzvimbo idzi huri ku they are forthcoming kuti vange vachikurukura nemadzimai echidiki uyezve kusanganisira kunyangwe madzimambo nemasabhuku vari kutigamuchirawo zvakanaka uye vachiuya vachikurukurawo nesu.
Mungati kusavapo kwekodzero idzodzi kuri kukanganisa sei vasikana vechidiki?
Tinoona Blessing kuti ukatarisa nyaya dzakaita semvura zvakanangana nemadzimai echidiki idambudziko guru rekuti vanhu vanoda kunge vachishandisa mvura nekuti vari pastage iya yatinoti active reproductive stage. But nokuda kwekushaikwa kwemvura zviri kupa dambudziko hombe rekuti madzimai nevanasikana vaakugumisidza vachishandisa mvura dzimwe dzisina kuchena. Kunyanya mazuva ano nekunaya kwakuri kuita vaakungotora mvura dziri kungoyerera dzinova mvura dzine tsvina dzinozokonzeresa zvimwe zvirwere zvakaita izvo segomarara nezvimwe zvirwere zvemanyoka. Toona zvakare kuti nyaya yekusatakurwa kwemarara madzimai echidiki zvikuru sei vane vana vechidiki vari kunetseka kuti vana vawanikwe vachiwana pekutambira nekuda kwekuti nzvimbo dzacho dzinenge dzakasviba dzinenge dzichingova nemarara netsvina pose pose. Saka vana vakabuda vakanotamba zvava kukonzera zvirwere zvemanyoka uyezve vanasikana vari kuti ivo kana kuchinge kusinganaye vane dambudziko rekuti vanononoka kuenda kuchikoro nekuti vanenge vachifamba nzvimbo dzakareba vachida kusiya vatsvakira vabereki vavo mvura.
Saka kuti matambudziko aya agadziriswe, imi muchazoita sei sesangano?
Mukukurukura kwedu tiri kunzwa isusu madzimai echidiki vachikurudzira zvikuru vatungamiri vari kuuyava kuti varivhaivhe chirongwa chezvibhorani zvikuru sei chakamboitika mumaruwa apo hurumende yakanga yachera here zvibhorani. Saka isuwo semusangano tiri kuedzawo kuti pachirongwa chezvibhorani zvacho tikakwanisa kunge tichitsvakawo vabatsiri mune vamwe vatinoshanda navo vagowanikwa vachibatsira hurumende kuti vawedzere zvibhorani munzvimbo izvi, zvinhu zvinogona kurerusa dambudziko irori. Uyezve kunewo dzimwe nzvimbo dzingangonyanyoneseka tanga tichiedzawo kuti titsvake rubatsiro rwezvinhu zvakaita sana simende kuitira kuti misha iyoyo iwanike ichicherawo migodhi yakadzikadzika isingazooma zvikuru sei kana mava muchirimo. Pari panyaya dzetsvina nemarara ndingati mune mawadzi akawanda tiri kubudirira zvikuru apo tiri kuita zvirongwa nekanzuru zvekuti madzimai echidiki vanokwanisa kuya vachivabatsira kuunganidza marara ivo basa ravo guru riri rekuzoti vatakure marara iwawawa.
Aiwa, tinokutendai muzvare changa chirere nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotendawo nekundipa nguva yekutaura newe Blessing.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano reInstitute for Young Women Development muzvare Glanis changa chirere muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Aiwa, tinokutenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Tinoimba kuti kana vakuru vari kuwanawo dzidziso kubva muzvirongwa zvako zvevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato idzvaro zvematongerwo enyika reTransform Zimbabwe rinoti riri kupinda musarudzo dzeby elections dziri kutarisirwa kuitwa munyika, kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa asiri kupinda musarudzo. Sangano revarimi reCommercial Farmers Union roronga kumisa kutorwa kweminda yevachena vasara vachiri kurima. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.